My patients masatini mzimaya ni makore makumi matatu ne masere uye vachigara mbukure kwa mchaendepi kumaruwa kwa mndanda pasipashe mapungu ana kuchipinge amai masatini vaive nemusha wavo wakanaka asi ndemumwe wevanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vane misha yakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai gore rakapera kunyange hazvo paive nenguva inopfuura gore izvi zvaitika vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika havasati vakwanisa kugadzirisa musha wavo zvizere
tanga tine imba yanga yakairi kumukudzasi yanga ine 2 rooms yakadestroya necyclone idai zvekuti haitoiti kuti iripeyo yanga iri yamapango iri kumusoro yanga iri yezvidhinha yanga ine 3 months yapera kuakwa mukaiona yaane 2 mapattern pairi kuti tiri kungogadzirisa gadzisa pashoma zvinoenderana nekuona pashoma patinoona kuri kuda kuti tione pekugara saka mbari zvinezvi hatina musha wakanasokukwana kana kuti musha watinogutsikana ndiona kuti tigare nemhuri zvekuti kuti ikauya futi mvura kana nguva yatasvika ine chirimo tinenge titori nehana pamaoko zvekuti
amai masatino anobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekuita mabasa epamusha akasiyana-siyana kusanganisira kurima asi vanoti kubva pakaitika dutu mupengo Idai utano hwavo hauna kuzomira zvakanaka vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari amai masatini ndemumwe wevanhu vekwamundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reworld health organization kana kuti WHO chezimbabwe Idai recovery project icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara
takaita dambudziko rekutanga kurwara nekunge dzimba dzangu dzadestroya necyclone Idai ndopakatanga kuita dambudziko reside remusoro wangu kurwadza zvekuti handichakwanisi kutakura zvinorema kana kufamba rwendo rwakadai sekuenda kukliniki kwatinobatsirwa kwoda 5 to 6 kilometers kuti ndigumeyo apo kunenge kuchidiwa zvemari apo hakuna chiremba kuti ndiende kuhospital kuna chiremba zvinotoda mari yakawanda zvekuma 5 US kuenda 5 US kudzaka saka zviro zvinondiremera kuti ndirapwe saka ndadakara ndaona Idai recovery vachiuya nachiremba kunzvimbo yekwedu kuti vatirape
mumwe mugari wekwamundanda muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayiwa mari yekufambisa
ndanga ratova nenguva ndichirwara makumbo muchesti asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari uye transport nenguva yekorona kudai zvinhu zvakaoma saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko asi kuburikidza nachiremba namukoti wauya kunoko noti inyasha dzamwari dzatawanirwa mukati menzvimbo ino saka ndazwa kufara nekuti ndarapwawo ndikabatsirwa ndikabatwa zvakanaka uye nemishonga ndawana mishonga yangu yese ndanga ndichida saka ndafara chaizvo
chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndechemount selinda hospital icho chinove makiromita anopfuura 20 kubva munzvimbo iyi Gwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakiriniki emunyika kunyanya yekumaruwa pakiriniki apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa navadavid makuyana mumwe mugari wemunzvimbo iyi vamakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi
pandaimboenda pakiriniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetswa mazuva ano muchipatara tainga tachikarisiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 kilometers kuendeko saka nezvibinga idzo zvaitinetsawo tanga tichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizobatsira uye zviri pachena ndafara kuti ndangaonaiswa mukana wekundoona chiremba akanzwisisa nyaya yangu yemarwadzo endinawo uye mishonga yacho ndangoiwana yose yanga yanyorwa ipapo
gwaro rezimbabwe vulnerable assessment committee zimvac rakaburitswa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi food and nutrition security update rinoti zvikamu 21 kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hwehiv aids munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy kana kuti art nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika mukuru wechirongwa chezep kuchipinge dr nyasha musiya vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya
maservices zatiri kupa angofanana neanopiwa muchipatara kuma outpatients department akaita sekupa mushonga kune vanhu vane zvirwere zvakaita seshuga BP nezvimwewo zvakadaro tinenge tichivapa mushonga uye vamwe vane zvirwere zvekuti munhu anenge asingade mubhedha anogona kurapirwa ari kunze achidzokera kumba kwake tinorapa uye nekupawo ruzivo runoenderana nekudzivirira zvirwere munharaunda dzevanhu vakavhiringidzwa neidai tinoedza kuda kubatsira vanhu vasingakwanisi vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara
mushandi musangano reWHO Muzvare Nori Yapasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisawo vanoshanda mune zveutano nezvechirwere checovid vozodzidzisawo veruzhinji
tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende vanoshanda muutano vakaita sana mukoti vana chiremba vana tsanana tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa necovid uye ivo vasapa covid kune vanhu vavanoshanda nawo uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei
chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuamerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipenge nekuchimanimani chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano ndakamirira studio 7 pamundanda primary school kuchipinge ndini kudzanai musengi.